Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyuratiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndina mbuya wangu ari parojeko isolation center apo vari kutichema nenyaya yenzara kunyanyisa nekuti isusu hama tisi kubvumidzwa kuti tive tichikwanisa kuti tivavigire chikafu. Saka chikafu chaari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani.
Vanhu vakachengetwa parujeko isolation center kumasvingo voshaya anovapa chikafu. Hurumende yokurudzirwa kudzika mitemo inomanikidza kuti munhu wese abayiwe nhomba yeCOVID-19. Mutambi wegolf muZimbabwe Scott Vincent nhasi afamba zvinodakadza kukwira patafura yemenduru kuma2020 Olympic Games. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kukandirana nyoka mhenyu nekanzuro yemasvingo panyaya yekuti ndiani anofanirwa kupa chikafu varwere veCOVID-19 vakachengetwa parujeko isolation center. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Hama dzevanhu vari kugara parujeko isolation center dzinoti varwere vari panzvimbo iyi havasi kuwana chikafu nguva dzose zvekuti zvinhu zvatonyanya kuipa svondo rino. Nzvimbo iyi inotakura vanhu gumi uye yakapiwa hurumende nekanzuro yemasvingo pasi pechirongwa chehurumende chekuchengetedza vanhu vanenge varwarisa nechirwere cheCOVID-19. Mumwe mugari ane hama yake pachipatara apa ada kuzivikanwa nekuti baba gari nekutyira kuti hama yake inozopinzwa panguva yakaoma ati varwere vari kuchema chema kuti vave nemazuva asingapiwi chikafu uye hama dzevarwere ava dzisingabvumidzi kuigira hama dzavo chikafu.
Ai, ndine hama yangu iri parujeko isolation center iri kurwara neCOVID-19 asi hama yedu hatibvumidzi kuiona. Asi hama yedu kutiudza kuti izvo hapana kana chikafu chiri chavari kuwana. Vari kunzwa nehurumende. Hurumende iri kutirambidza kuti tishanyire hama dzedu tichidzivingira chikafu asi iyo haisi kukwanisa kuprovhaidha chikafu kuvarwere veCOVID-19.
Mukuru webazi rezveutano mumasvingo Dr. Ahmed Assam vati ivo havasi kuziva kuti sei chikafu chiri kushayikwa nekuti chinofanira kubva kukanzuru sezvo iri iyo yakapa hurumende nzvimbo iyi.
Normally vanopiwa necouncil kana council isina vanotora from Masvingo Provincial Hospital. Saka ndanzwa kuti kune challenge ini bhazi kazhinji kacho kana kusisina tinongototora panobikwa cheku hospital. Chinoindiswa chimwe kurujeko kana kusina chikafu. It shouldn't be a problem really. Kuda pamwe panenge pangoita challenge communication I think.
Asi meya weguta remasvingo vakore nemaboke vati harisi basa rekanzuro yavo kupa varwere chikafu sezvo varwere ava vari mumaoko ehurumende. Vamaboke vati kubva pavakapa nzvimbo iyi kuhurumende, hurumende ndiyo yanga ichipa varwere ava chikafu chibva kuchipatara chikuru chemasvingo General Hospital.
Isu secouncil taango provider infrastructure that is mudhuri nezvimwe zviri mukati muchipatara but responsibility yechikafu chevagwere iri ku Ministry of Health pa district level. Even chero pakagwariwa munhu achinzi noda kutransportwa kuti auye kunoko kubva ku assuming kuti uri kunana nemamwe achiuya kunoko maambulance edistrict anoshandiswa kwete ecity council. Ndoo tinobatsirana sinzi isitinewo health department tinobatsiranawo kana pane panoda kubatsirwa apo nepapo. For example kuti panodiwa kuti manpower kana kuti mota tinokwanisa kubatsira but responsibility yechikafu kubva tichitanga kanzo haina payakambotanga payakamboprovida chikafu.
Hama dzevarwere ava dzinoti hurumende inofanira kugara pasi nekanzuro dambudziko iri rogadziriswa sezvo varwere ava vachida chikafu chinovaka muviri panguva iyo yavanenge vachirwara. Mumwe mugari wemasvingo ane hama iri parujeko isolation center uyo asina kuda kudomwa nezita rake ati dambudziko iri rinofanira kugadziriswa nekukasika nekuti upenyu hwevarwere uri huri panguva yakaoma.
Ndina mbuya wangu ari parujeko isolation center apo vari kutema nenyaya yenzara kunyanyisa nekuti isusu hama tisi kubvumidzwa kuti tinge tichikwanisa kuti tivavigire chikafu. Saka chikafu chavari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani. Neumwe musi vari kutaura kuti ivo vakatombotengwa chikafu nesu ipapo kuti vakwanise kubatsirira nenyaya yekuti chikafu chiripo chishoma.
Kushayikwa kwechikafu uku kuri kuita panguva iyo vanhu 209 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro mudonhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu 71 81 vakafa munyika nezuro uye vanhu 2089 vakabatwa nechirwere ichi zvakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava 3421 uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava 105656. Vanhu 31371 vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro izvo zvasvitsa huwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga pamirioni 1,503,565. Vakabaiwa nhomba yepiri nezuro vaive 10,249 izvo zvasvitsa vabaiwa nhomba yechipiri pazviuru 403,390. Hurumende inoda kubaya vanhu 10,000,000 munyika mese kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano, Dr. Ruth Labode, vanoti hurumende inofanira kushandisa nzira dzose dzainokwanisa kusanganisira kutara mitemo inosungira kuti munhu wese abaiwe nhomba yecovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kugurukota rezvemari vamutuli Ncube, mushure mekunge vaNcube vazivisa mafambiro aita budget regore rino kusvika pakati pegore kana kuti midterm budget review, Dr. Labode vanoti nhomba dzapinda munyika pari zvino dzinoita kuti vanhu 3,000,000 vabaiwe nhomba 2 dzekudzivirira COVID-19. Dr. Labode vanoti nekuda kwaizvozvo hurumende inofanirwa kushandisa nzira dzose dzainokwanisa kusanganisira kumanikidzira vanhu kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
By hook or crook, can we make sure that by December we have vaccinated that 60% that will give us the herd immunity? Even if it means we make it compulsory, whatever we need to do it.
Ngationei kuti tashandisa chiro nzira kuti tivaccinate 60%. Kunyange zvichireva kuti tinoshandisa mutemo kumanikidza kuti vanhu vabaiwe.
Dr. Labode vanotiwo COVID-19 yaunza urombo hwakanyanya munyika uye hurumende inofanirwa kumbomisa kubhadharisa vanhu muzvipatara zvayo nemakanzuro zvisinei kuti munhu ane COVID-19 here kana kuti kwete. Gwaro richangobva kuburiswa neWorld Bank rinoratidza kuti vanhu 9,000,000 nezviuru 700 vari kurarama muurombo hunotyisa nekuda kwedenda recovid-19. Munyori musangano remachiremba anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti sesangano havabvumirani nenyaya yekuvanhu vamanikidzwe kubayiwa nhomba, vachiti izvi zvinofanira kuitwa chete sedanho rekupedzesera.
Tinoona sekuti panguva yatiri iko zvino tinofanira kuramba tichitraya kukurudzira vanhu, tichitraya kutaura zvakanaka zvakanakira kubayiwa vaccine recovid-19. Tinoona sekuti haisati yava nguva yekuti tinge tava kumanikidzira vanhu kuti vabayiwe, nekuti hatisati taexhausta mamezures ese anotraya kukurudzira vanhu kuti vabayiwe vaccine recovid-19.
Makambani akawanda munyika kusanganisira hurumende ave kutomanikidza vanhu kubayiwa nekuomesera vaya vasina kubayiwa, izvo zvave kuita kuti munhu wese aende kunobayiwa nhomba. Dr. Matara vati COVID-19 iri kufamba nenzira dzinotyisa zvekuti kunyange munhu aine kodzero yekuramba kubaiwa, kodzero iyi inogona kuzopinza vamwe munjodzi.
Tinenge tichiti une kodzero yekusabaiwa, but dzimwe dzenguva pakazoiswawo matanho ekuti haukwanisi kuaccessa zvakati, kunyanyanya kunosangana nevamwe, zvinogona zviri zvinhu zviri pamutemo, nekuti haisi nyaya yecovid-19 chete, asi kunotoriwo nezvimwe zvirwere zvinotonzi kana usina kupiwa vaccine oro kana usina kurapwa chirwere chakati haukwanisi kuti unosangana nevamwe.
Nyika dzakawanda pasi rose dziri kuongorora mitemo yadzo dziine chinangwa chekumanikidza munhu wese kubayiwa nhomba senzira yekudzivirira zvachose chirwere ichi. Bazi rezvemitemo muAmerica reDepartment of Justice rakaita ongororo yemitemo rikabuda nechisungo charakapa muzinda weWhite House kuti hapana mutemo unorambidza hurumende kana makambani kubuda nezvisungo zvinoita kuti vanhu vasatapurirane zvirwere apo vanenge vari pabasa. Pane tsvakiridzo dziri kuitwawo nenyika dzakabudirira dzekupedza zvachose denda recovid-19, dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzichikurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba katatu, sezvo vanhu vakabayiwa nhomba kaviri vari kubatwa zvakasimba nechirwere ichi. Zimbabwe inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vanhuve vakaudza paramende nezuro kuti mwedzi unouya kuchauya dzimwe nhomba mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu, uye dzimwe mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu dzichauya muna Gunyana. Mune imwewo nyaya, kambani yeOld Mutual inoti homwe yekusimudzira vechidiki yekurera uKondla Youth Fund iyo yainge yambomiswa ichatanga zvakare munguva pfupi inotevera pasi peurongwa hutsva. Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvevechidiki, mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muOld Mutual vaIsaiah Mashinya vati homwe iyi yakamiswa muna 2014 sezvo yainge isiri kufamba sezvainge zvakatarisirwa. Homwe iyi yakaumbwa muna 2011 iine mamiriyoni gumi emadhora ekuAmerica, uye payakamiswa vechidiki vainge vaine zvikwereti zvemamiriyoni mana nezviuru mazana mana zvemadhora ekuAmerica. Asi vati zvichitevera danho rokumisa kushanda kwehomwe iyi pakati pekambani yavo nebazi rezvechidiki, vakabvumirana kuparadza komiti kana kuti trust yaifambisa homwe iyi kuitira kuti vatange patsva izvo zvave kuitwa pari zvino. Vati trust iyi ine nhengo dzeOld Mutual nebazi revechidiki yakatoumbwa, uye basa rayo radzorerwa kumashure nedenda recovid-19. Vamashinya vati bhanga ravo reCabs ndiro richaramba richipa zvikwereti kune vechidiki, asi rwendo runo zvikwereti izvi zvichange zvave mumaRTGS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare reSenate nechitatu rakapasisa Bill reCyber Security and Data Protection Bill, iro rakanangana nekuchengetedza mashandisirwo achaitwa madandemutande pamwe nemasaisai senzira yekudzivirira kuparwa kwedzimhosva pachishandiswa madandemutande. Izvi zvave kureva kuti bhiri iri ramirira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaise runyoro rwavo kuti uve mutemo. Boka rePostal and Telecommunications Regulatory Authority kana kuti POTRAS ndiro rinenge richirinda mutemo uyu. Mutemo uyu uchange uchirambidza kushandiswa kwemakombiyuta kana dzimwe nzira dzinoshandisa masaisai kutuka kana kunyomba vamwe, kutumira mashoko anokurudzira kana kukonzera mhirizhonga, uye kutumira mifananidzo yemunhu asina kusimira usina mvumo yake. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu mukuwanikwa pamwe nekufambiswa kwemashoko kwakasununguka. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutungu vanoti havana kunyatsogutsikana nekupfuura kwebhiri iri mudare reSenate sezvo vaine zvavakanga vachipokana nazvo zvavaida kuti zvitange zvagadziriswa.
Isu seboka rinoona zvekufambiswa kwemashoko hatina kunyatsogutsikana zvizere maringe nemutemo wakapasiswa mudare reSenate. Isu tanga tine zvatakataitawo mutakirizo yedu chekutanga chiri chekuti mutemo uyu wakabatanisa zvinhu zvakawanda zvimwe zvinenge chekuita ne cyber security zvikabatanidzwa mumutemo mumwe chete iwo hazvipe mutemo uyo kuti ujeke kune zvaunokwanisa kuti uite tichitemo zvakare kuti mutemo uyu une zvawaidzoreredza zvakare zvakada kufanana ne criminal defamation iya yekuti munhu anokwanisa kusungirwa maringe nezvaanenge akurukura kana kuti zvinenge zvaonekwa kunge zvisina kujekesa nyika kana zvisina kujekesa mune zvakanaka zvatinoti isu aiwa ingadare huru reconstitutional court rakatonga pamusoro pemitemo yakada kudaro yakafanana iri maringe neiyoyo kuti haichaenderana nebumbiro remutemo saka isu kwatiri tichinoda kuona kuti zvakazopasiswa nesenate nezvatanga tataura pamusoro pepiri iroro mutsvakirizo yakaitwa nedare reparamendi kuti zviri maringe here
ko kana zvamanga makatarisira zvikazosiyana nezvapasiswa nesenate matanho apa yamunozotora
kana zvisiri aiwa matanho akasiyana-siyana achakwanisa kuti atorwe kuti mutemo iwoyo haungashande tine mubimbiro remutemo rinopa kodzero kuvana vezimbabwe zvizere
imi munotarisira here kuwana mukana wekuti muone gwaro iro risati raiswa runyoro nemutungamiri wenyika
kazhinji zvavanoita vanoti kana senate ichinge yapfuudza basa sezvaraita vanotozotiratidza mushure mekunge president vachiuita mutemo paya parinozonzi wava mutemo ragazetwa kana kuti ratishambadzirwa kumunhu wose asi chandinoziva ndechekuti dare rekomiti reparamende paraita tsvakiridzo pamusoro pemutemo uyu yakaburisa zvizere muripoti yayakaburisa kuti aiwa ruzhinji rwezimbabwe ruri kutaura kuti kudii pamusoro pemutemo uyu nokuti mutemo wechimwe chawanga wakaipira uri zvauri maburitirwo wanga wakaita ndewekuti boka reportrans rangange rakava kupiwa masimba akawanda
mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano remedia alliance of zimbabwe vanigel nyamutumbu vari parunhare muharare nestudio 7 sangano reelections resource center kana kuti erc rakaparura gwaro raro reelectoral barometer iro rinoratidza kuti hapana chati chaitwa nehurumende kubva pasarudzo dza2018 mukushandura mitemo yesarudzo Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vachiparura gwaro resangano ravo rinoratidza mamiriro akaita mitemo yesarudzo munyika nemafambisirwo adzo sachigaro weerc vatrust maanda vakati mitemo yasarudzo munyika haisati yavandudzwa kuitira kuti ienderana nebumbiro remutemo uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana izvi zvisati zvaitwa vakatiwo zvichitevera chihwandehwande chakaitwa pamafambisirwo akaitwa sarudzo dza2018 pakaitwa chisungo chekuti sarudzo dziitwe zvakajeka dzichiongororwa navose vanoda asi izvi hazvisati zvaitwa vamaanda vakati nyaya dzekunyoresa vavhoti uyewo gwaro revavhoti rinofanira kuwanikwa pachena vachiti izvi zvinobatsira kuchenesa sarudzo
chimwe chatiri kukumbira kuti chishandurwe ndechekuti zeki pache zvayo rinoboka rinoona zvesarudzo muno kuti rigadzirise mashandiro aro pamwe chete nevashandi varo kuita kuti rirambe riri boka rinoshanda rakasununguka maerano nezvinotaurwa nebumbiro remutemo tirikutarisa zvekuti pave zvakare nekuvandudzwa kwemurau yezvisarudzo takatarisa inonzi electoral act murau unoita nezvisarudzo nezvose zvinogadzirwa pasi pemutemo iyoyo kuti zvose zvikugadzirwa zvigoenderana nebumbiro renyika pamwe chete zvakare nezvisungo zvakasungwawo zimbabwe maerano nezveyakawirirana nedzimwe nyikawo mabumbiro emutemo enyika dzepasi rino
vakatiwo mauto nemadzishe havafaniri kupindira munyaya dzesarudzo sezviri kuitika pari zvino vachiti izvi zvinofanira kupinzwa mumutemo wesarudzo kana kuti electoral act vamaanda vakatiwo zimbabwe electoral commission inofanira kutevedza mutongo wematare ayo akatotonga kuti madzishe haafaniri kutora mativi pasarudzo sezvaari kuita pari zvino
zvekuti anoshanda nebato rezano PF. Matare akatonga kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation inofanira kupa mapato anopinda musarudzo mukana wakafanana wokuzvishambadza izvo zvisiri kuitika pari zvino. Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vanoti havana nguva yekuteerera masangano anoshanda akazvimirira kana dzimwe nyika vachiti sarudzo dzemuzimbabwe dzinoitwa nevanhu vemuzimbabwe.
Saka shata ndechekuti saru zvichemo izvozvo zvouya zvakaberekwa neimwe embassy kana kuti zvouya zvakaberekwa nemadiplomati asiri wemuno, zvouya zvakaberekwa nemasangano anoti akazvimirira oga. Aiwa, zvichemo zvekuti sarudzo kana paimbe zvinoda kuvandudzwa zvese zvinotambirwa kana zvokuwa nawo muzimbabwe vachitaura zvichemo zvavo zviri genuine.
Mutauriri wemdc tiva Witness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero AERC vachiti sangano ravo rinoda kuti nyika iite sarudzo dzisina mutauro. Vati vana vezimbabwe vanofanira kugara pasi voronga kuti zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Nyaya yemareform nekuti maelections edu tinoda kuti afambiswe sei inyaya iri top of the agenda. Hatisi kugutsikana zvachose because tinoziva kuti tikaita mamwe maelections pamaconditions aripo izvezvi zvichapa dzimhoo mamwe makakatamo after the elections kuti izvezvi zvinezvi zvazvina kufambiswa zvakanaka. Saka tinobvumirana zvachose neelectoral resources center kuti chii zvina zvisati zvanaka, asi tinotarisira kuti dialogue ndiyo ichaita kuti mapato ese agone kunge achiisa pfungwa dzavo patebho tobuda nezvinobuda.
Mutevedzeri wemutauri wemdc Alliance vakifo hlachwayo vaudza Studio 7 kuti zvakabuda muongoro yeERC ndizvo zvinofanirwa kuitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Vanhu vakufanira kusvika pekuti zvakwana zvaita ZANU-PF zvekushandisa masimba ichibata mapazi ehurumende ichimashandisa zvisizvo kubira maelections zvinofanira kuti zvichipera. Ndo nyaya yaitaurwa vanhu vachitaura hapada kuti paitwe zvinhu zvichinjwe nyaya yemareforms. Ndosaka manzwawo ivo vakaita tsvakirudzo dzavo ERC vachitaura nyaya iyoyo yekuti mareforms anofanira kunge aripo.
ERC inotiwo denda recovid-19 ravewo kukanganisa mabasa esarudzo munyika sezvo hurumende yakatombomisa ZEC kuita sarudzo dzemabi elections senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muNigeria vakaratidzira nezuro muguta reAbuja muurongwa hwainge hwakanangana nezuva reUnited Nations ranhasi reWorld Day Against Trafficking Persons. Vanhu vakawanda muChad vakapinda nezuro muguta guru renyika iyi reNjamena vachiratidzira kusafara neutongi hwechiuto huri munyika iyi zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri wenyika iyi vaIdris Deby muna Kubvumbi. Kubva zvavashaya, Chad iri kutongwa nemauto ayo anoti ari kufanobata chigaro cheurumende. Mhuri dzinodarika mazana mana dzakabvuta mapurazi maviri ekwaSeke mudunhu reMashonaland East muna 2000 dzinoti hadzisi kufara kuti hurumende yakapa vamwe vanhu mapepa ekugara pamapurazi mwedzi mishoma yadarika ivo vakasara vasina kana chavakabata. Thomas Ripasi akashanyira kumapurazi aya ndokuti panyaya inotevera.
Papurazi reGilston nereKimcot 2 kwaSeke mudunhu reMashonaland East pane mhuri dzinodarika mazana mana dzakapinda mapurazi aya pajambanja remapurazi muna 2000. Asi kusvika pari zvino mhuri idzi hadzina kupiwa mapepa ekugariswa patsva sezvinodiwa pamutemo. Mumwe mugari vaGilbert Chokuda vati vakamboendesa mazita avo kubazi rezveminda vachinzi vapiwe magwaro anoratidza kuti ndivo vagere mumapurazi aya.
Tapinda muno mugura 2000 Land Reform Program takagara muno tichirima mbeu tichigara muno ndipo pakabva pazouya vanhu vekulenzi zvikanzi uyai munyorese master enyu kwamakoni. Takaenda kwamakoni kudistrict kanonyoresa master edu mugura 2014. Tagara mugura 2014 takazofara tichiona vanhu vekulenzi vachiuya vachipega minda mugore ra2016. Saka chinhu chakazotishamisa tichigara kudaro mugore ra2018 pane vanhu vakauya vachizvitema A2 vava kutidzinga paminda yedu yatakagara kwenguva yakareba tiri ipapo vachiti kwanzi ibvai ipapo. Saka takasuka hapa kusungi sana tienda kumakoti. Kumakoti kwa kuya shukanonzi newano yukoti. Munofanonge mchiba hapa njumba hapa within 30 days.
Mumwe mugari, vafara mlambo, vanoti uchave kunetsa yezvino, ndeche kuti bazi rezveminda rakazopa vamwe vanhu makumi maviri nevatanhatu, mapepa anoratidza kuti ndivo vave kufanira kudimurirwa mapurazi aya oitwa maA2.
Ministry of Lands, ngavauye vatiadresi vatiudze kuti sei vasina kutipa matsamba, ivo vakatifilisa maforms, vakupa vamwe vanhu. Saka tinotarisira kuti izvo vachationawo kwete kutidzinga. Sezvo takatarisirawo kuti muno muwadi ino ward 10 takavhotera councillor, tikavhotera MP, tikavhotera president, the whole of Zimbabwe, hakuna province yakaita seino yakavhotera president na MP na councillor. Saka zviri kuti netsa haticharara isusu nekuti vanhu vakungotya kungoona mota yatisingazii vanhu vakutotiza.
Mwe mugari wepa Kemkoti 2 vazifana yambano vanoti mwe vanhu vanonzi vakapiwa magwaro nebazi rezveminda vajeri chigumbu avo vanonzi musori mukuru vanogara vakaridzira vanhu vakawanda pfuti vachida kuti vabve mumapurazi aya. Vachigumbu vakaramba kutaura nezvenyaya yekunzi vanogara vakaridzira vanhu pfuti vakati ivo havana kuzoendesa vega papurazi apa.
Aiwa unoenda kuminister of lands cha aiwa cha unoenda kuminister of lands. Kona ida uzwanya lendi nenda kumiso flens. Goku miso flens.
Mukuru anoona nezveminda mudunhu reMashonaland and East vafarai maomo vakaramba kutaura nezvenyaya iyi vakati titaure negurukota rezvekurima richiona nezveminda vaanxious Masuku avo vakati titaure nevekubazi ravo mudunhu reMashonaland and East nhengo yezano PF inomirira seke muparamende vamunyaradzi Kashambe vakaudza Studio 7 kuti nyaya dzekusawirirana kwevanhu vari pamapurazi aya yakatosvitswa kuhofisi yegurukota rinoona nezvinoitika mudunhu reMashonaland and East amai Apollonia Munzvera Rengwi vakashambe vanoti hapana achave nemvumo yekugara pamapurazi aya sezvo mapurazi aya ari kurongerwa kunzi aitwe mastand yekuvaka dzimba muurongwa hwehurumende hwekukudza dhorobha reChitungwiza. Ndakamirira Studio 7 kwaseke mudunhu reMashonaland and East, ndini Thomas Chiripasi.
Munaudze mitambo. Mutambi wegolf muZimbabwe Scott Vincent nasi afamba zvinodakadza kukwira patafura yemenduru kuma 2020 Olympic Games arikuitirwa kuJapan. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Vincent amuka chibebenenga ndokurova 2 under 67 ndokwira tafura yemenduru kubva pachinzvimbo chemakumi mashanu nembiri kusvika pachinzvimbo chemakumi matatu neina. Vincent ave nemapoints matanhatu pasi pevatambi vana vari pachinzvimbo chemenduru yekugumisira yebronze, asi ari mapoints mapfumbamwe pasi paZander Schoffer wekuAmerica uyo ari kutungamira gungano iri ne11 under. Makwiriro aita Vincent aya auya mushure mekunge nhasi akundwa nevatambi vashanu chete mugungano revatambi makumi matanhatu avo vapinda munhandare. VaWellington Chando avo vanoziva mutambi uyu kubva mazuva ake kuChapman Golf Club vanoti chitima chaVincent chasimuka zvekuti chananga murwendo rumwe chete rwekutora menduru.
Ari kutungamira achiri pa 8 under. Saka
chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 ranetsa munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Vanhu makumi matanhatu nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Makundano e2020 Tokyo Olympic Games avhurwa nhasi masikati, Zimbabwe iine vatambi vashanu chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.